ini ndino gashira na maoko maviri zvinhu zvaitwa navakembo Dukishi Muhadi mumwe mutevedzere wava munangagwa uyo wasiya basa oga musi wa 1 kurume 2021 ndino cherechedza nyaya yekuti kubva pabuda mhaka dzake dzokuita zvinhu zvaanga achiita ari muofisi yavanhu vanhu vakatanga kumuyeudzira kuti achibuda muhofisi imomo nokuda kwetsika yavanhu ndiro pumbiro ravanhu saka vanhu vakataura zvinhu zviri mupumbiro ravo rinova ndopumbiro richaitwa navanhu ratotangwa kucherechedzwa navanhu kuti kana munhu uri muhofisi yavanhu unofanirwa kuita chimiro chinotarisirwa navanhu tinotevedzera mwezvo kuti zvaitwa navamuhadi izvi nemhaka yavanga vachipomedzerwa zvatoisa chipimo chinodiwa navanhu kuti vanhu vanenge vari mupresidium imomo president namavice president vanofanira kuteerera tsika yomurago kana kuti pumbiro ravanhu zvinotaura kuti vasara vava nomusengwa wokuti kana vachiita nyaya dzakangofanana nedzabudira vamuhadi vanhu havadzidi nyaya idzodzo saka vanenge vasara ava vanofanirwa kuteera vamuhadi voga pachavo kana vachiita zvinhu izvi
saka tingati here kusiya basa kwaita vamuhadi uku kubvuma kuti vakapara mhaka dzavari kupomerwa idzi
vamuhadi zvavaita izvi kutobvuma mhosva yavakapara vachiparira rudzi rweZimbabwe vari muhofisi yevanhu veZimbabwe vachiita zvinhu zvisinei nebasa romuhofisi yavanhu veZimbabwe
zvidzidzo zvipi Dr. Zembe zvingatorwawo nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika pane zvaitwa navamuhadi
chidzidzo chikuru ndochokuti nyika inotungamirwa nomurayiro wavanhu nyika ndeyavanhu nyika vanhu saka zvavanhu kuvanhu zvinofanira kuitwa nemutsika yavanhu ndiro bumbiro ravanhu.